Vachitaura mushure mekutoreswa mhiko kwavamunangagwa, vara maposta vanoti kukundwa kwavachamisa hakufanire kudzora kubudirira kwenyika mumashure. Vara maposta vanoti musarudzo dzose dzinoitwa pane vanokunda vamwe vachikundwa, asi izvi hazvirevi kuti ndipo panenge paperera sarungano kune avo vanenge vakundwa musarudzo. Vachitaura kekutanga nemugowera vachamisa vakati ndivo vakakunda musarudzo yemutungamiriri wenyika, kunyange hazvo dare reconstitutional court rakati vamunangagwa ndivo vakakunda. Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vaGideon Chitanga vanoti mashoko avaRamaphosa anoratidza kuti nyika dzakatenderedza Zimbabwe dzakazvipira kushanda pamwe nehurumende yavamunangagwa.
Ramaphosa kuti vachamisa vabvume maresults emaelections kunoratidza kuti nyika dzakagarisana nezimbabwe nevatungamiri vadzo vari kuda kuti nyaya yezimbabwe kusawirirana pakuitwa kwemaelections ipere. Vari kutarisira zimbabwe ine runyararo, vanoda zimbabwe yavanogona kushanda nayo nekushanda nevatungamiri vayo pasina kupikisana.
Vachitanga vanoti havaoni vachamisa vachisvika kure nenyaya yavari kuda kuramba vachisimudzira, uyewo havaoni mhuri yezimbabwe ichiramba ichiratidzira kusafara kwayo nezvakabuda musarudzo iyi.
Kupedzwa kwakaitwa nyaya yekucourt ndiwo maperere ayo. Handioni vachamisa vachinyanyoenda mberi nekukwikwidza zvakabuda musarudzo, nokuti nzira yavakatora yekuenda kumutemo yanga yakanaka hayo, asi kana yangosvika constitutional court hakusisina kwokuenda. Handioni zvevanhu vezimbabwe vaine nyota yekuenda mastreets vachidemonstrata. Ndofunga kuti chavari kutarisa chavanoda iko zvino kuikonomi yenyika isimukire, vagone kuwana mabasa, vagone kusimudzira upenyu hwavo. Ndoona senge kuti nenyika dzakatenderedza Zimbabwe ndo zvadziri kutarisirawo uye ndo zvadziri kuda kuti nyika iyi igone kufambira mberi.
Asi zvizvarwa zvezimbabwe zvinogara musouth africa kusanganisira vemapato anopikisa havazi kutenderana nemashoko avaRamaphosa. Vazhinji vavo vanoti ichokwadi kuti vachamisa ndo vakakunda musarudzo iyi. Vanoona nezvekufambiswa kwemashoko muMDC Alliance mudunhu reJohannesburg vaSimba raShMJ vanoti zvagara zvichizivikanwa kuti vaRamaphosa mutsigiri mukuru weZANUPF.
Ramaphosa iri harinyaya kutishamisa zvikuru yedu isusu seMDC iri muno muJohannesburg, because tinozviziva kuti sama neighboring countries here, even African Union yaneta nenyaya yeZimbabwe. Saka ivo vanongoda kuti nyaya yeZimbabwe ingopfuura iende dambudziko remuZimbabwe. Vanoziva kuti ilegitimacy yegovernment, ivo vanoda kuti zvingopfuura, but legitimacy inobva kuvanhuka, inobva through free and fair election. Zvino ndo zvisiri kuitika muZimbabwe. Ivo vaRamaphosa pavaripo pakarwira kusunungukuru South Africa vanozviziva kuti makotsi nguva yapaset aishandiswa kutsvanyira vanhu vatema, but ivo vaichitambira iye vaitarisirwa nguva iyoyo kuti varemekedze majajimendi emakotsi, but vaisazvitambira nokuti vaiona kuti makotsi avo ari kushandiswa kutsvanyira vanhu vatema. Ndo zvimwe chete nesu purezidendi vedu vachamisa vakati tinoremekedza majaji edu nezvaakaita bhati atitambire jajimendi yavakaita nokuti iri bias iri kurerekera kusaikwezanupf. Ivo vaRamaphosa as a South African president vanozviziva kuti ZANUPF aine munhu vakaita judicial of inquiry yemaelections emuzimbabwe 2002 akabuda pachena kuti ZANUPF aine election muzimbabwe. Vanozviziva saivo varingodawo kuti zviite zvipfuure. Plus zvakare tinoese ivo semukuru weNC, NC yakabuda pachena kuti yakarerekera maliberation movement kuti vanosapotana vachausa liberation musa. Hazvitishamise kana Ramaphosa sapresident weNC achibuda achiti yavachamisa ngavatambira, hazvitishamise nokuti tinoziva ivo rutevero rwavakarerekera. Asi hazvo isusu president vedu vakabuda pachena vakati tinorespekta tiiye nemajaji, but hatiitambira. Haisitombori mhosva nokuti zanu takatarisa parizvi havasi kuratidza kuti vanhu vane legitimacy, vanhu vanodiwa nevanhu. Kuzvino vari kusunga vatungamiriri vepati redu. Ini nditori mumwe wavasungwa, ini nditori munhu anzvikwa, handiri best ikoko kuSouth Africa, but ndimuno muzimbabwe munhu anzvikwasa kweikoko, nokuti ndiri kufanira kumbwira atenda makotsi eku ndaangosungwa ngopiwa mhosva nokuti ndindisii. Saka izvozvo ndo zvinhu zvatoro zvinoita kuti tisatambire izvo zvakaita zviri kubuda kumakotsi, nokuti makotsi ari kushandiswa kutsvanyira vanhu. Sisitemu yehurumende kushandiswa kutsvanyira vanhu.
Mutungamiri weProgressive People's Party vaTimothy Chiguare vanoti vaRamaphosa havana kodzero yekuwirirana neutongi hunotsigira vanhu vanotyora kodzero dzavanhu.
Hazvina kukodzera kuti vaRamaphosa vakumbire mutungamiriri webato reMDC Alliance kuti atambire mutongo wedare agobvumirana nawo. Isu tichiti hapana munhu ari pamusoro pemutemo munyika yeZimbabwe. Vamunangagwa vane mhosva dzavainadzo semutungamiriri wemauto eZimbabwe maererano nekupfurwa kwakaitwa vana vatanhatu vakapfurwa kana kuti vanhu vatanhatu vakapfurwa musi waiannounswa maelections muHarare. Mhosva iyi inoda kufanira kutongwa. Kana yatongwa, vamunangagwa vaonekwa vasina mhosva. Ndopa tichazotaura kuti tione kuti mutongo wakapiwa nedare reSupreme Court ndiwo here kana kuti kwete. Nekuti dare iri renyaya yeava vanhu vakapfurwa vanokwana vatanhatu hasati rajekeswa. Isu tiri kuda kuti dare iri rijekeswe chokutanga, ndochatiri kukumbira. Kana izvo zvaita, isu tozoti tozotaurirana. Vamunangagwa vakodzere kuti vaite mutungamiriri wenyika vasina kukiriwa nedare nhau yavo yekupfurwa kwevanhu vanokwana vatanhatu isina kutongwa.
Machechi emuZimbabwe ari kukurudzira kuti vamunangagwa vatambanudze zvechokwadi ruoko rwavo vachikoka zviri pachena vachamisa kuti vashande vose nekuti vaviri ava vane rutsigiro rwakaenzana pachitariswa zvakabuda musarudzo yemutungamiriri wenyika. Ndakamirira Studio 7 muJohannesburg, South Africa, ndini More Blessing Munjoma.